Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kukadzi 19, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inozivisa mazita evanhu vose 24 vakafa mutsaona yemumugodhi kuBattlefields kukadoma. Mutumbi wemunyori ane mukurumbira pasi rose Dr. Charles Mungoshi waradzikwa nhasi kumanyene kuchivhu mudunhu reMashonaland East. Mutumbi wevaimbo yesachigaro webato rezano PF muguta reBulawayo vaKalistus Ndlovu wasvika kuBulawayo nhasi uchibva kuSouth Africa uko kwavakashayikira vari svondo rapfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yazivisa mazita evanhu vose 24 vakafa mutsaona yemumugodhi kuBattlefields kukadoma mushure mekunge mvura yapinda migodhi miviri usiku wechipiri svondo rapfuura. Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo avashanyira nzvimbo iyi vazivisa kuti hurumende inofunga kuti yakwanisa kuburitsa vanhu vose 32 vapenyu nevakafa vaive mumugodhi weJongwe Cooperative Mine. Vachitiwo panofungidzirwa kuti munemwe mugodhi weCricket number 3 mine munogona kunge muine vanhu vana vangadai vakavharirwa. Izvi zvinouya panguva iyo sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches raita munamato mukadoma nhasi wekurangarira vakashaya mutsaona iyi pamwe nekunyaradzana nehama neshamwari dzevakashaya nevakapona mutsaona iyi. Sangano reZimbabwe Council of Churches ranga richibatsirana nemanga mapoka ari kuita basa rekutsvaga vanhu pasi pemigodhi iyi kubva paitika tsaona iyi. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano iri vafamba ingirande vanoti zvinonetsa kuti vanhu vatambire kuti migodhi miviri iyi ingadai yaingove nevanhu 36 chete panguva yakaitika tsaona iyi. Tabata vangirande takatanga nekuvabvunza kuti munamato wavo wafamba sei.
Tiri pakati pokuchema uye tiri kukanyika kuti ticheme nemhuri dzarasikirwa nevanakomana vazhinji uye tine vamwe vachiri pasi. Nokudaro nhasi kereke tanyaradza nawo nemhuri tikarangaridzawo nyika kuti chimiro ichi chekuti tiri kuramba tichirasikirwa nevanakomana vedu mugodhi nemunzira vachitizira kuenda kuSouth Africa nedzimwe tsaona dzeurombo tiri kufanira kumira, tiri kufanira kugarisana senyika titaurirane kuti tisadzokere pachidanho chakadai seichi kuti mhuri dziri mukati mokuchema zvinopisa tsitsi mukoma wangu nechiitiko ichochi.
Tinonzwawo kuti Zimbabwe Council of Churches yanga ingori panzvimbo yakaitikira tsaona idzi kubva pangozi ikanawa ndo zvaitika. Makapedzawo kuti mabasa api wama muchiita kubva ipapo kusvika pari nhasi?
Riri basa guru ranga riri kunyaradzana nevakomana vari kweikoko. Vazhinji vacho vari mukudumbirwa kunotyisa vachirangarira vamwe vavo vachiri pasi. Zvakare tangachibatidzanawo nana Civil Protection Unit nehurumende neutungamiri hwemudunhu iroro kukadoma kuedza kuwana mazano nerubatsiro kuti tikwanise kuita zvatingaite kuti vana vaburitswe uye kuti mhuri dzinyaradzwe uyewo zvakare kuti vanhu vavigwewo zvakanaka.
Tanzwa gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vachitaura vachita vanofungidzira kuti vanhu vakanga vari pasi pemugodhi vangangodai vari 32 vachiti ndo namba yavakapiwawo pamwe chete nemastava vakapiwa zviri kubva zvaenderana pane mumwe mugodhi kumwe kwachiti kungangodaro kuchine vana vasati vawanikwa muri kuwirirana here neuwandu ihwo
pari kunetsa mukoma wangu kutaura chokwadi ndingare kuti vana vanga vari pasi ipapo pane pamwe panga pachifungidzira kunzi vana ava vanopfuura 70 saka nhau dzemanhamba dziri kunetsa panguva ino pachandingangodangotaura ndichekudai mukoma wangu kuti nyika takanonoka kuti tipindire nyaya iyi rufu rwevana varombo pakatora mazuva akawandisa pasati papindwa pasi kuti tiedze kubatsira vana ava iye betsero yacho yakabuda iri kuratidza kuti nyika yedu neurombo hunotyisa nokuda kwekuti equipment nezvimwewo zvingadai zvanga zviri panzvimbo kuti tikasike tabatsira vana ava hazvina kunge zviripo nokudaro takarasikirwa nevamwe vana pamwe dataigona kunge pakaponeswawo vamwe ino nyika yakapindira nokukasika uye nemutoo unoratidza kurevesa kuti tine hanya nevana ivavo vari kuedza kuti vararame munyika yakaoma
zvivi zvamungataurawo kuitira kuti mune ramangwana tsaona dzakadai dzinge dzisingazosangani zvakare nenyika
mukurukoza hwindi venda vana vezimbabwe vari kuedza kuti vararame nokuraramisa muri nyika tikuramba chingoikurudzira kuti ngapagarisanwe pasi titarise nyaya yegovero reupfumi hwedu tigoverane upfumi zvakanaka kuitira kuti vanhu vasatore matanho akaita seakatorwa nevana varakadhikara ekuti vapinde pasi vasina zvikwanisiro zvakakwana
vanga vari vanoona nezvezvirongwa musangano rezimbabwe council of churches vafamba engirande vari parunhare nestudio 7 Mutumbi wemunyoriya nemukurumbira pasi rose Dr. Charles Mungoshi waradzikwa nhasi kumanyene kuchivhu mudunhu remashonaland east Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
vachitaura vakamirira hurumende pakuradzikwa kwadr mungoshi mutevedzeri wegurukota rezvemitambo tsika nemagariro evanhu muzvari yeukai simba negavi vati vamungoshi igamba renyika nepasi rose
vanhu vakaita sana baba vamungoshi ava magamba manzoramoyo vachitaura kuti nezuro pane akavaudza kuti magamba haana macheki ndini ndakavadaro nezuro ndini ndakavati magamba magamba haana mazita hakuna hero number 1 na hero number 2 malegends malegends vanoita zvakanaka vanoita zvakanaka hazvina mukwatanuro kune vanoita zvakanaka mukugarisana nevamwe kune vanoita zvakanaka mukutamba nevamwe kune vanoita zvakanaka mukufamba nevamwe vose ivavo magamba umwe neumwe akamira ipapo rinenge richingova gamba kune magamba ezvematongerwo enyika magamba oiwayo kune magamba ekuimba akaita sana baba vamuchikudzi vatakaradzikaiwo mwedzi uno uchangopfuura kune magambazve akaita sana vamungoshi akapa dzidziso
muzvari simba negavi vati gamba riri kunyorwa kuti igamba asi mabasa emunhu akanaka semabasa avamungoshi ndiwo anoita kuti munhu aitwe gamba muzvari simba negavi vati munhu wese akamboenda kuchikoro akambosangana nerimwe remabhuku akanyorwa nadr mungoshi
ini ndauya nhasi ndakamirira vehurumende asi zvakadarozve sekutaura kwamboita baba vabva pano vanga vakamirira vanyori hakuna akakura munyika ino yezimbabwe anokwanisa kusimuka pachita chevanhu achiti haana kumbovhera akasangana nezvinyorwa zvababa Charles Mungoshi tese takapfuura nemuzvikoro takaverenga zvinyorwa zvavo vaisanyora chirungu chete
vachitaura vakamirira vanyori munyora nemukurumbira vamusaemuri zimunya vati munhu akamboenda kuchikoro wese anofanirwa kunge akamboverenga rimwe remabhuku avamungoshi izvo zvinoratidza udzamu hwakaita zvinyorwa zvavo
hapana akazvarwa zvakaitisezvinaii achiita chikoro chinosvika kuyunivhesiti asina kumbosangana nevanyorwa ivava nekuti isusu dzakazvitanga kuti tichiita zvinhu zvedu zvinotipa chimiro zvire kama netika zvedu nechi yedu kungano benika yedu rohunhu hwedu kuparadzika kwakaita nekushushidzika kwakaita kusvika patiri yezvino izvi nanhasi vese vanoticha chirungu munyika muno hapana asina kumbodzidza mabhuku aCharles Mungoshi romberere iyo.
Vataura vakamirira mhuri yekwamungoshi vaDavid Mungoshi vati chimwe chinhu chisingazive vanhu vakawanda ndechekuti Dr. Charles Mungoshi vaive munhu aiverenga zvikuru. Vatiwo kuti munhu ave munyori ane mukurumbira anofanirwa kunge achiverenga zvakanyanya.
Onyora achifunga kuti anyora, asi kunyora hakurevi kungobharabhadza. Kunyora papeji pane zvizhinji zvinoenda ipapo. My brother Charles was what in English can be described as an avid reader. And the lesson from that is that you cannot be a writer unless you are a reader. Kana uchida kuve munyori, unofanira kunge uchiverengawo futi mabhuku akanyorwa nevamwe uchinzwa pfungwa dzavainadzo.
Mwanasikana wemufi Tsitsi ataura nezvekurwara kwakaita baba vake.
The first time Daddy Power karwara, tanga tiri tega kumba. Inini Charles na Nyasha, Daddy vakaenda ku toilet, ndovaladona ikoko, varimo. Saka isa hatina kuziya. Ndakatorara, ndakatanga kunzwa funny noise, sound.
Kunyange hazvo sangano reNational Arts Council rakanga rakumbira hurumende kuti ipe Dr. Mungoshi chiremerera chegamba renyika, izvi hazvina kuitika. Dr. Mungoshi vakanyora mabhuku akawanda ari kushandiswa munyaya dzedzidzo uye mamwe acho akawana mibayiro yemuAfrica nemuCommonwealth. Mungoshi asiya mudzimai Jesesi, vana vana nevazukuru vanomwe. Ndakamirira Studio 7 kumanyene Chivhu, ndini apa achigoriwa.
Direct from Washington, the voice of America, the VOA.
Mutumbi vaimbova sachigaro webato rezano PF muguta reBulawayo vaKalistus Ndlovu vasvika muBulawayo nhasi uchibva kuSouth Africa uko kwavakashayikira svondo rapfuura. VaNdlovu vanonzi vakafa nechirwere chegomarara uye vacharadzikwa kumarinda emagamba enyika kuHeroes Acre muHarare nemusi wemugovera. Nhasi mutumbi waNdlovu ucharara kumba kwavo kuKumalo wozoendeswa kumusha kwavo kuBrunanburg mudunhu reMatabeleland South mangwana. VaNdlovu vakaberekerwa kuPlumtree muna 1936 uye vakamboe nhengo yemapato anoti National Democratic Party neZapu. Vakazobuda muZapu vachienda kubato rezano PF nyika ichangowana rusununguko vachiti Zapu raiva dhonge rakafa. Gurukota redunhu reBulawayo amai Judith Ncube vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekushaya kwaVaNdlovu.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8pm nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na5pm. Musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe anorarama nekutengesa michero muKhartoum guta guru reSudan afa mushure mekumedza utsi hwezvombo zvinokachidza hwanga hwakandwa nemapurisa kune vanhu vanga vachiratidzira. Uwandu hwenhengo dzebato reDemocratic Party dziri kuda kukwikwidzana nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump musarudzo yemutungamiri wenyika wawedzera nhasi mushure mekuziviswa kwaitwa naSenator Bernie Sanders kuti vari kupindawo mumujaho. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya mangwana vari kutarisirwa kuburitsa gwaro remashandiro avanotarisira kuti nyaya dzemari munyika dzichange dzichiita kana kuti monetary policy statement. Dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti gwaro raDr. Mangudya rinofanirwa kuratidza gwara rekutevera mari yenyika isati yadzoswa kuti itsive yekunze kwenyika iri kushanda pari zvino. Nyanzvi idzi dzinoti nguva yekudzora dhora reZimbabwe haisati yasvika. Mumwe wenyanzvi idzi inyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya avanoti nguva yekuti dhora remuZimbabwe ridzoswe haisati yasvika. VaGwanyanya vanoti Zimbabwe inofanira kushandisa mari yekunze pari zvino uye hurumende inofanirwa kusapindira mubasa reReserve Bank of Zimbabwe sezvo zvematongerwo enyika zvisingagone kutungamira mashandiro anoita mabhanga. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navaGwanyanya kuti tinzwe maonero avo.
Ndinotarisira inini kuti nyaya dzemari yemuno munyika dzigadziriswe ndedzanyanya kunetsa panguva ino. Saka ndechekutanga chakosha ichocho chinotariswa nechikamu chezvekushandiswa kwezvemari zvichabudiswa panyaya yemonetary policy. Chechipiri chandinotarisira ndechekuti nyaya dzejejejeje dziya dzekuti exchange rate ye1:1 ndo dzimwe dzanga dzanetsa nekuti haichashandi exchange rate iyoyo. Tinotarisira kuti pachauya neimwe exchange rate ichaitwa, pachava nechimiro chekugadzirisa ipapo.
Muri kutarisira kuti vangaunza dhora remuZimbabwe here?
Haisi nguva yakafanira yekuti mari ichinyika iunze mari yayo yeZimdola panguva ino, kwete. Izvozvo handipfungi zvichabuda, asi zvichabuda zvandinofungira izvi ndezvekuti chirongwa chatiri kufamba nacho chekushandisa mari dzekunze dzakasiyana ticharamba tichifamba nacho. Asi mari dzedu iyoyo chirongwa ichocho chinoda futi kungopesvedzerwa chete kuti chive chakakonenzerwa, chinenge chaakuti zvimwe zvakushotesa mari munyika zvekuti exchange rate yacho inoita kuti mari isawanikwa. Asi basa ravaMangudya rinonetsera chinhu chimwe chete, nekuti harina kuzvimiririra richidzo basa ravo. Rinovimba zvakanyanya chaizvo chaizvo nezvinoitwa kuhurumende ukowo kuhomwe yenyika kutreasury. Nyangwe vaMangudya vakanzi vanogona basa zvakadii, havasi vakapabuda, havasi vakaita mari yakadzikama. Mari haisi yakadzikama pane zvakadaro. Saka nhasi tafara isu chinhu chimwe, nekuti pane kubatsirana nokunzwisisana navamutirimuve kuti dambudziko rinotangira kuhurumende. Saka pekutanga ngatirwisane nenyaya yokuprindwa yekudhindwa kwemari. Saka ipapo ndaona vamutirimuve vagona kumira zvakasimba, nokuti tikatarisa kubva mwedzi waOctobha kusvika nhasi uno hakuna matbs akamboprindwa. Hongu chimiro chenyika hachitari chanaka, asi tikaramba takadaro tinogona kufambisa nyika zvakanaka. Saka ndinovimba vacharamba vakadaro, nekuti vakaramba vakadarozve vaMangudya basa ravo rinobva ranyorova.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi pamwe nezvemari uye vachishanda nePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Zvichakadaro imwe nyanzvi munyadzo zveupfumi vari Joyce Ngwenya vanoti havasi kufara nemashandiro ari kuitwa nemabhanga emunyika vachiti mabhanga haasi kupiwa mukana wekuita mabasa avo akasununguka. VaNgwenya vaita hurukuro naTanonoka Wande weStudio 7 pamusoro penyaya iyi.
Chokutanga ndechekuti takadzokora nyaya yenhingi yemari yacho kuti mari ichashandiswa. Maboard note anenge ari pere kana kuti takudzokera kuti 009 kushandisa maUS dollar chete nekuti ndo zvakanyanya kuparadza upfumi hwenyika kupokana nekupikisana kuri pakati kwebond note neUS dollar. Ndo zvatakanyatsokutarisira izvozvo izvo.
Chamunoda kuti chiitwe ipapa apa chii?
Isusu sevanhu vanoongorora nezveupfumi hatisi kuti bhodhi ngaribviswe, togona ngenge tingoti yedu ngakuve nemari yemuno nokuti yagara iri mumabhodhi, asi ngakuve nekubvuma kuri muhurumende kuti US dollar rine udzamu kudarika bhondi. Yoita yatingati muchirungu floating market rate kuita kuti musika wakavhurika wega pamusika unge uriwo unotaura kuti mabhondi anotengwa nemavhisa mangani. Ndo zvatingangoti zvingangoitwapo panguva dzinoidzi.
Chimwe chamunotarisira kuti chingataurwa kana kuti chamunoda kuti chitaurwe chiitwe chii?
Mashandiro anoita mabhengi edu kuti macommercial bank ngange achishanda akaziaega uye vange vakabata mari dzinokwanisa kuti vanhu vange vachishandisa, nekuti kana mareserve kana reserve rate yacho yakanyanya kukuita ashoma, mabhenki haakwanisi kutengeredza mari yekuti isusu kana tichida kuvaka dzimba, tichida kuisisa dzimba, tichida kutenga mota haya pete, tichida kuvhura zvikwereti zvembatya, tinge tichitotora mari. Tikuti isusu ngavapfigirwe kuti mari dzavakachengetedza maturo avo dzinge dzakawanda kuti tinge tichinokwanisa kutora mari isu mumabhenki edu macommercial bank.
Kana makatasa basa riri kuitwa navamanguzha munogutsikana nezvavari kuita here?
Ava vatingati pane basa ravanoita, nokuti chiri kuti chokutanga ndechekuti hurumende yeZANU PF yakanyanya kudzika midzi muinstitutional reserve bank. Saka kumbiko kuzvimirira kwega kweindependence yereserve bank ndokusipo. Ende chinhu chipiri ndechekuti kana nyika ichishandisa mari yekunze maUS dollar, haikwanisi kunge reserve bank inge ine independence nokuti havana yanonyotsainorich, havakwanisi kuprinta mari. Saka ndotinoita kuti titi isusu basa rava manyangudya nderingonge vachingoprinta mari vachingopa matreasury bills vachivhurira hurumende kuti itore zvikwereti nemaUS dollars, harisi basa kwaro. Ndo pavari kutadza ende havazvikwanise kusvikira ZANU PF yabvuma kuti reserve bank yakazvimirira yega.
Nyanzvi mune zveupfumi vari Joyce Ngwenya vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Dare reConstitutional Court nhasi rapa mutongo wekurambidza bazi remuchuchisi mukuru wehurumende reNational Prosecuting Authority kushandisa vechiuto kana mapurisa sevachuchisi mubazi iri sezviri kuitika pari zvino, rechiti izvi hazvienderane nebumbiro remutemo wenyika. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Mutongo uyu waturwa zvichitevera nyaya yakakwidzwa nesangano reZimbabwe Law Officers Association pamwe nevaimbo vemuchuchusi vaDerek Charamba makore mashanu apfuura. Mumutongo wavo watsinirwa nevamwe vatongi vese vedare iri, Justice Antonia Guvava vati kupinza vachuchusi vechiuto kana vanobva kuZimbabwe Republic Police kunopokana nesection 208 subsection 4. Pavakakwidza nyaya yavo kudare, vaCharamba nevamwe vavo vakati mapurisa nemauto haafaniri kushanda sevachuchisi munyika ine utongi hwejekerere. Justice Guvava vapa National Prosecuting Authority makore maviri kuti imise basa vachuchusi vechipurisa nechiuto. VaCharamba vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu unoenderana nezvavagara vachitaura kuti pari kuchikorwa mutemo.
Dare raona maonero atakaitwa kuti mapurisa nemasoja nemagadjeri vadzokere kunoshandira vasashanda mumatare dzemhosva. shangoro chiti pati inya kuti 24 months also kuwa takawandisa ewa enda joro mangbana kwezi judgment yane 5 years yaka miri
gwetara wacharamba ni vamwe wavo batuendira ibata sara vati kunyange hazu vanhu vavange vachimirira vasiri kufara nenya kuti NPA yapiwa makore maviri kuti imise basa mauto nemapurisa vanoona sekuti dare ratora danho iri kuti risakanganise basa mumashandiro ematare umo munonzi mune mapurisa nemauto akawanda ari kushanda sevachuchusi mune monyaya dare remakurukota nhasi ratambira waro wekusandura mutemo wepublic order and security act kuti uenderane nebumbiro remutemo vachitaura nevatori venhau mushure memusangano uyu gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati pave kuzonyorwa mutemo mutsva wemaintenance of peace and order bill gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati imwe shanduko yave kuuya ndeyekuti kana mauto akabatsira mapurisa pamhirizhonga mutungamiri wenyika anosungirwa kunotsanangura kuparamende mukati memazuva manomwe dare iri ratambirawo hwaro hwemabhiri efreedom of information bill neprotection of personal information bill ayo ari kuuya mushure mekuparadzwa kwemutemo weaccess to information and protection of privacy act kana kuti aipa amai Mutsvangwa vatiwo dare ravo razeya nyaya dzakawanda dzinosanganisira kuti kambani yeliquid telecoms ichange yava kupa mukana kuvadzidzi vezvikoro zvepamusoro munyika kuti vaende pamadande mutande avanoda pachena pamwe nekuvakwa kwechikoro chevarapi ku National University of Science and Technology Bulawayo ne Bangi BC. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguja.
Tomboenda kuna Marvelous Musanganya uye we Studio 7 kuti tinzwe zviri kuitika mu social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika munyaya dzezvematongerwo enyika.
Muri kutaura na mukoma Justice Tete ndiri pa F4 Flats Kadoma. Ari kanditange ne monetary policy ichange ichiparurwa muzuva ramangwana. Takatarisa mutemo we RBZ Act chapter 22 pa 15. Monetary policy inotaura kuti inofana kupuhwa katu pagore. Ireva kuti takanga takatarisira kuti gavena vachatipa policy iyoyo kutanga kwa February. But hasina kunge zvichiitika. Then paiva ne pakava ne silence yakanyanya. Then takunzwa kuti vakutipa mangwana mushure mekunge tichinzwa makuhwa zvakare kuti pangangodai pachida kuunzwa semudhola. Zvirizvo zvinonzwa ndinopa maonero angu zvangu zvandinopikisa zvakanyanya nekuti pakaundwa mabond notaya shinzi maifendizi ex-fordifendizi ikazopedzisira zvayo yaamari yakaunza kutambura kwakanyanya muzvizvarwa zvezimbabwe nanhasi tiri kutambura nekunyaya ichi yemabhondi wayo nekuti bhondi rakaiswa karichida kuti rimedze mayusa anga ari musystemu akabva anyangarika zvakare tobva tanzwa futi makuhwa ekuti vada kuunza semudhola ndiona tenge kuwedzera munyu paronda ragara riripo dai tangomedzawo pride takwanisa kushandisa rand
ini ndinonzi John Murira parizvino ndiri kufona ndiri kuheklis Harare aiwa zvina zvinombomira mushe kwese nyaya iri kutonyanyonesa inhau kunyanya yemabasa nekuti mari dzacho hadzisi kutombobatika amari munyika isi kutombobatika ukatonzwa ari kutotaura kuti ari kutobata mari ndofunga ane chigaro kuofisi yezanopiefu iyi aiwa mari chaiyo kune munhu asina chigaro ikoko aisikuwanika inotowanika kune vanhu vanotozivikananangagwa vamwe
ini ndini Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Kwazi wai muri yeZimbabwe ini ndini Mike Hove ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki chedzi connection nenguva dza 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa zvingaitwe nevechidiki panyaya dzebudiriro kumaruwa. Kana muchida kupinda muchirongwa titumirei nhamba dzenhare dzenyu muchishandisa WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Munogona kutibata papeji redu reFacebook reVOA Shona kuitira kuti tigokufondirai. Ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inozivisa mazita evanhu vose 24 vakafa mutsaona yemugodhi kubattlefields kukadoma. Mutumbi wemunyora nemukurumbira pasi rose Dr Charles Mungoshi waradzikwa nhasi kumanyene kumusha kwavo kuchivhu mudunhu remashonaland East. Mutimbi wakalista Sindlofu washika wanasi mbulawayo uchibla ku South Africa. Anukweni kaene mufaro ndini jonga kande miri ndokusemi na ntungamili nkomo.
Soku izika disenda baku.